Kana hurumende chaiyo yakabvuma kuti zvinhu zvange zvakaipa gore rino zvekuti gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti upfumi hwenyika hausi kuzokura sezvavange vakatarisira. Pange paine tariro yokuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana, asi pari zvino zvave kutarisirwa kuti huchakura nechikamu chimwe chete nechidimbu kubva muzana sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vatakunda mugaga vanoti bhizimisi mazhinji munyika akakanganiswa zvikuru nenyaya yekushayikwa kwemagetsi. Vanoti nyaya yekupinda kwezvinhu zvinobva kunze kwenyika ndo imwewo iri kuramba ichivhiringa mabhizimisi emuno zvekuti haasi kukura uyewo mamwe acho ari kutovhara. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vane zvitoro zvinotengesa zvinhu reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanobvumirana vamugaga kuti gore ra2015 range rakaoma zvikuru.
Ndingati zvanga zvichiitika kunyanyanyanya uye zvatinoramba tichikurudzira kune vemabhizinesi vese ndezvekuti panguva inoi vanofanira kunge vachicherechedza kuona kuti kunyange dei zvazvo mari iri kupinda mukambani ichiderera ngavachinyanya kusungawo pamari inenge ichibuda mukambani. Zvinova zvinoita kuti vange vasanyanya kurasikirwa nemari.
Vanotiwo kudzingwa kwevanhu mabasa pamwe nekutadza kubhadhara bonus kwakaitwa nehurumende nemakambani akawanda ndiko kuri kuita kuti vanhu vashaye mari yekutenga, izvo zviri kuita kuti basa ravo riite shoma.
Ndingati igore ranga rine matambudziko nekuti vatengi vanga vasinganyanya kutenga sekutenga kwavanoita makore ese, uyezve chimwe chaachinyanya kunyunyutisa ndechekuti vatengi vava vanga vasina mari yakati kuti yekuti vanga vachikwanisa kunge vachishandisa pakutenga sezvavaya nochimboita mamwe makore. Ndofunga munotarisira kuti makambani mazhinji havana kunge vachikwanisa kupa mabonus, saka chimwe chechinhu chocho chinoita kuti pakutenga kwavozve kunge kuchidzikirawo zvakare.
Kunyange vemabhizimisi madiki vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira. Vamwe vavanhu ava vakaita samuzvare Patience Joe ava vanotengesa zvakasiyana siyana vanoti vazhinji havana mari uye vari kutotenga nezvikwereti uye vachitotadza kubhadhara nenguva.
Kunzewo kuzvinhu zvakaoma hakuna mari vanhu havasi kutenga. Vazhinji vari kutosarudza kutora zvinhu nezvikwereti voti ndinobhadhara mumasvondo mairi matatu anoteera, asi ukada kuzozvitarisa vaakuteerera mari dziya dzavanhu dzavanenge vatora havachade kubhadhara. Vanenge vari kungochema kuti mumabasa hatisi kubhadharwa, hakuna mari.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo gore rino range rakaoma uye rizere nekutambudzika kweveruzhinji. Vanoti izvi zvakabuda pachena sezvo veruzhinji vairasikirwa nemabasa vakatanga kutsvaga kurarama nekutengesa mumigwagwa.
Igore ranga rakaoma zvikuru. Chinondishamisa ndechekuti maleaders haasi kuona kuti kuwanda kwemavhenda kunoratidza iko kuoma kuri kuita zvinhu, saka vanhu vaakutsvaga chokuti vararame nacho. Sei vasingakwanisi kuona izvi zvinotyisa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti sei hazvinzwisisiki.
Asi vemabhizimisi vanoti ramangwana rinogona kunaka kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzemagetsi pamwe nemitemo inovhiringa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Vamugaga vanoti zvinofadza kuti Zimbabwe iri kukwira manera pachikero cheWorld Bank cheEase of Doing Business, vachiti hurumende inofanira kuramba ichinatsurudza mashandiro emabhizimisi kuitira kuti vekunze nevemuno vavhure mabhizimisi matsva muZimbabwe. Vanotiwo chimwe chinofadza ndechekuti hurumende yave kushanda nevemabhizimisi kugadzirisa nyaya iyi, uyewo zvinofadza kuti hurumende iri kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvayo kumasangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund, izvo zvinozoita kuti ikwanise kuwana mari kubva kumasangano aya nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.